Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyuratri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 28/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu remashonaland west vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP okurudzira vatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano pamwe nekuremerwa kwemotokari munguva ino yezororo. Mwaka wezororo muZimbabwe unozivikanwa nekuwana tsaona dzemumugwagwa dzakawanda munyika zvikuru nekuda kwekumhanya zvakanyanya kuneta kwevatyairi uye kutyaira vakadhakwa. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rinoti vanhu vashanu vanofa netsaona zuva rega rega mumigwagwa yemuZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau mushure mechirongwa chekusimudzira kuchengetedzwa pamwe nechenjedzo pazororo pachiteshi chikuru chemabhazi muHarare chembare mukati mesvondo rino vakati vanhu vanofanira kungwarira pamigwagwa kuitira kudzivirira tsaona. Mutauriri wemapurisa nyika yese vaPaul Nyati vakaudza Studio 7 svondo rino kuti mapurisa akagadzirira zvakakwana mazuva ese ezororo iri kuchengetedza mitemo mumigwagwa nekubatsira vafambi. Chero zvazvo nezuro mapurisa akazivisa kuti huwandu hwevanhu vafane kukuvara mutsaona dzemumigwagwa zororo rino wakaderera pane wegore rakapera vanoramba vachikurudzira kuti vanofamba vangwaririre pamigwagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rinomirira vafambi reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Zvizhinji zvatikona zvinenge zvichitora nzvimbo mukati memigwagwa yedu panguva ino yezororo. Tikatarisa mitengo yamabhazi yakakwira zvinorwadza. Nzvimbo dzadzichiita ma$5 dzimwe dzakutosvika kuma$10. Papachiita $10 dzimwe pakutosvika kuma$15 kana kuti $17. Nepapachiitawo $15 zvakusvika $25 zvichingoenda zvakadaro.
Chamungati chiri kunyanya kukonzera izvi chii?
Zvizhinji zviri kukonzera wana matau dzatinoti mawindi pamwe chete nekusanganisira mapurisa sezvo mapurisa vanenge vakakwidzawo mari yavo yechoko muhomwe. Mukatarisawo kuno kuma operators navo vanenge vari mumunyaya yekukwidzwa kwamabhazi iyoyi. Nokudaro mitengo yetirona kutiko yakwira zvakanyanyisa.
Ko hurumende inenge imirewo papi zvese izvi zvichiitika izvi?
Apa hurumende ndiyo yatiuraya sezvo vamwe vamiriri vehurumende ndivo vatova varidzi vamabhazi. Motikari zhinji kana mabhazi mazhinji ari kutotakura zvakadarikidza mwero. Tine vanhu vakati kuti vatingati vashaikira minjodzi yemimigwagwa yaitika apo neapa. Zvakare izvi zvaita kuti zvisiye vanhu vazhinji vane mavanga nokuda kukukuvara kwa vanenge vaita mutsaona.
Mezuro mapurisa aiti vanhu vafa mutsaona pazorora pavanga votopfuura makumi masere nechidimbu. Zvave papi?
Tikatarisa tine tsaona dzakaitika apo neapapo. Zvikonzero izvi zvinogona kusanganisira kuipa kwemigwagwa yedu, kumhanyisa zvakanyanyi zvakadarikidza mwero, zvikuru sei kunenge kuchiitwa navachairi vedu. Vachairi vanofamba vachinge vakadhakwa. Zvimwe tinoona kuti vanenge vakatakura zvakadarikidza mwero, zvinozoita kuti kana teavo votadza kuikontrola zvakanaka.
Kurudziro yenyu yoti kudii?
Tichatungokurudzira kuvachairi vedu ndezvokuti ngatirambei tichifamba zvakanaka kuti tideredze njodzi dzedu dzinenge dziri mumigwagwa. Kune vachairi tiri kuti regai kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara, sezvo kune dzimwe nzvimbo dziri kunaya panguva ino yezororo. Tiri kuti kuvachairi vedu zvakare, chengetedzai upenyu hwenyu, mochengetedza zvakare upenyu hwavamwe, kusanganisira midziyo yakaita sedzimotikari dzatinenge tichishandisa. Tiri pamusoro pepapa, regai titi hurumende, muripo kuchengetedza upenyu hwedu nokutirwira panguva dzose.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaPaul Makiwa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kutsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari vari kunyunyuta ava vanogara munzvimbo yaimbova pasi paichedandawa vanova vatsvaimanyepa, asi nzvimbo iyi yava pasi paishe chundu vanova vaabel basera, zvichitevera mutongo wedare rekukaribha mushure mekunetsana kwemadzishe aya panyaya yemuganho wenzvimbo dzavanotonga. Vaviri ava vanga vari nemakore gumi nerimwe chete vachinetsana nekuda kwemuganho wenzvimbo dzavo. Asi dare ramajistrate mukaribha rakapa mutongo nguva pfupi yapfuura wekuti nzvimbo dzenyamakate nedzimwe dziri kumakute dzave pasi paishe chundu, zvichitevera kuiswa kwedunhu ravo pasi paishe mutsva mumwe sabhuku wekunyamakate. VaClemens Mapisaunga vanoti vanga vajaira kuremekedza zuva rechisi nemusi wechishanu, asi vave kumanikidzwa kucherechedza zuva iri nemusi wechipiri.
Mazuva edu echisi akatosiyana zvachose neamambo chundu.
Mumwe mugari wekuvillage 9 vakatenda mapfumo vanoti vave kutarisirwa kuchengetedza dzimwe tsika dzekukumbira mvura, izvo vanoti pasi paishe dandawa zvaingoitwa nevanhu vashoma vanoita zvechivanhu uye hapana chavaibvisa. Asi mumwe mugari wekumakute vaRonald Dzingai vanoti vari kufara sezvo mitongo yaishe dandawa yanga yakaoma uye vachida mari kana munhu achida kumhanara mhosva. Ishe dandawa vanoti vari kupikisa mutongo wedare ramajistrate vachiti hazviite kuti vaganhurirwe nzvimbo yavo kubva pachigare, vachiti ishe chundu vakatouya vachibva kuZambia. Asi ishe chundu vanoti vanomira nezvakabuda mumatare. Patabvunza kuti miganho yenzvimbo dzinotongwa nemadzishe inotarwa nani, mudziti wehurungwe vaEndruchizora vakati pane magwara anoratidza nzvimbo idzi asi dzinogona kuchinjwa kana pane zvikonzero zvakasimba zvine chekuita netsika nemagariro pamwe nekukurisa kwenzvimbo.
In terms of the ritual component, Lano Fani Waku, Lano Panamanikana, which is language of graphically and legally, Kusiri Guamambo A, Ashigana, the Yoyo,
nyaya dzekunetsana kwemadzishe pamusoro pemiganho munzvimbo dzavanotonga dzinonzi dziri kuitika mumatunhu akawanda munyika. Nyaya idzi dzinonzi dzinosanganisira kurwira umambo kwaishe Chirumhanzu, Ishe Bhinga, Ishe Bota kuzaka, Ishe Samambwa kuzhombe, Ishe Negore kumberengwa, Ishe Manyezwa kulupane, Ishe Mashaya Mombe, Ishe Chikwanda nedzimwe dzakazoperera kumatare mushure menguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Praxedes Banda vanogara ivo muguta reDallas kuTexas imo muno muAmerica vachiita ivo mabasa ekuimba uyezve vachibatsira nherera nevanoshupika kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Titsananguriwo kuti My Banda Music ndiani, makatanga sei kuita zvekuimba izvi?
Aiwa, My Banda Music ndini zvangu. Ini ndakatanga kuimba ndiri mwana mudiki, ndiri mukwaya namai vangu. Mai vangu ndovanga vari choir director, saka ndakabva ndangotanga kuimba ndiri mudiki. Ndikatanga worship ndisiri mwana mudiki chaiye. Pandakazororwa ndakaramba ndichikontinua nezita rangu rekuzviti Pam kana kuti Praxedes. Asi vakadzi vemuchechi manje, takambopinda AFM kuno kuDallas kudhara. Apa ndandatove mukadzi wemunhu manje, ndanga ne 2 years ndaroorwa. Andopa vakatanga kuti My Banda, My Banda. Ndichiti ndakuda kuti ndikwire pastage, My Banda, My Banda tatinei. Ko vanhu ava kuchiko? Ndonzi Pam. Ndikangonyora kuti Pemu pabepa ravanenge vachitipe title, ndonyora kuti Pemu, iwo anorichinja voti My Banda. Saka ndakazongopedzisira ndanhingirikina ndazongoribvuma zita rekuti My Banda. So now makore azopfuura ndakabva ndatongotanga kungonzi My Banda Music. So ndokwakabva title iyoyo kuti My Banda Music ikoko.
Munoimba mimhanzi yemusambo upi?
Ii, ndinoimba yechitendero. Dzimbo dzechikristu ndo dzandinoimba. Ndo dzega dzandinoimba. Ndikati ndiri kuda kuita rumbo kana kuti kurekoda song, ndinongoita dzechitendero chete.
Munozvinyorera mega here kana kuti zvinofamba sei?
Dzimbo ndonyora ndega. Mheno zvazvinongoita so, Mwari vanenge vanguuyiwo mumwoyo mako unongoona watove nesong, ndogona kumuka makuseini ndichitoimba rumbo. Kana kuti ndiri kuhope ndikanga ndichirota rumbo, ndinobva ndatopepuka. Ndikakwanisa kupepuka, ndobva ndatongotora panhu pekutongoti ndirekodhi, ndinobva ndatorekodha. Makuseini achona iwaya ndotodainza mwana wangu kuti huya kustudio, totogara pasi totoita song.
Mune mimhanzi mitsva here yamunayo pari zvino yamakamirira kutsvikisa kana kuti zvakamira sei?
Pari zvino ndine rumbo runyowani rwandaka releasa 5 days ago, saka inonzi Anondichengeta ndoinyowani yandinayo. Yandakaita tisati taita Anondichengeta ndakaiita naBaba Harare. Saka dziri tu ndo dzandingati ndo dzimbo dzangu dzinyowani idzodzo.
Makatoshanda naBaba Harare vachinja musambo here kubva kuchiti, uyezve zvanga zvakamira sei ipapo?
Ndakatoshanda navo vatochinja. Saka pandakazoenda kuZimbabwe, baba Harare vanga vatochinja musambo. ndokubva ndaenda kustudio navo singandi number 2 kana kuti number 3 nechwakanga vaitana Tekshua Zama ini ndakazodzikisa imwe song navo yatakadzikisana baba Harare kari kutonetsa mazivani ndakafara sere kukwanisa kushanda nababa Harare
ruyo rwacho runonzi chii
runonzi Mighty God
tombodzokera yedu mataura imi kuti munogara muno muAmerica kuTexas asi munopota muchimboenda kumusha kuZimbabwe pane mamwe mabasa amuri kuita here ikoko kuZimbabwe
kuZimbabwe ndinoita zvenherera neshirikadzi ndikati ndatove nemakore 16 ndichibatsira vana nherera neshirikadzi kungovabatsirawo kunyanya maschool fees evana pandinotori nevana vakatowanda vakatograduata umwe wacho anonzi Chadwick iko zvino zvaakutogara kuJordan akatopedza akatoenda kuengineering akaita aircraft engineering saka ndozvimwe zvinhu zvandonyanyofambira mukangondona ndisenda kuZimbabwe spirit ndinenge ndisenda kunherera dzangu asi pari zvino hatisati tatora vana vanyowani chirongwa chatinacho muna March pandiri kuenda kunotora vamwe vana vanyowani
vana ava munenge muchivasarudza sei munoshandira munharaunda dzi
pekutanga ndakatanga ndataura nechikoro chainzi Cranbourne nekuti kwakuna mufundisi anga ari kuchechi kwasisi vangu ndakangotaura nyaya yangu zvikanzi aa nditori nevana vakomana vari kutodawo maschool fees vari kucranbourne ndikatandira kuvaona saka ndakatanga ndatora vana kucranbourne cranbourne boys ai saka ndakatanga ndatora vakomana I think vanga vari about 15 boys ndovandakatanga ndatora gore rakazoteera racho ndakazoenda kuepwe saka nzvimbo yandinowanza kutora vana sterek kuepwe ndokuna pa wangu vanonzi Pastor Fusire vandinoshanda navo ivo vanogara kuepwe saka ndokwatinowanza kutora vana ikoko
vanenge vachida kuona mabasa amunoita kana kunzwa mumhanzi wenyu vanokubata ipapo
vanokwanisa kundiwana pafacebook peji rangu rinonzi My Banda Music
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tine hurukuro nevamwe amai vasina kuda kudomwa nezita vari kumondoro mubayira avo vanoti vakatarisana nenzara nenyaya yekuti chikafu hachisati chauya munzvimbo mavo chavakavimbiswa nehurumende kunyange hazvo kune mamwe matunhu chiri kunzi chiri kugoverwa ngatinzwei vachitsanangura nezvedambudziko riri mudunhu mavo
chikafu chakauya chikafu changa ndo chakauya zvinajirani up to now vanhu havasati vatambira
zvikonzero zvipi zviri kupiwa kuti munge muchisvika nguva ino musati matambira tichinzwa hurumende ichitaura kuti iri kugovera chikafu
panguva yapfuura takambonzwa zvishinji zvanzi transport hapana transport asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vabhadhara asi chikafu chacho chisiri kuuya zvokuti taitodai tabhadhara zvedu chikafu chiuyi vanhu vadye
saka mati masvitso here kuhurumende chikumbiro chenyu chekuti munogona kubhadhara muwane chekutakurisa
vakuru vamwewo vataimbochemera uchingotaurawo senyaya vakazosvisa hazi zvakazoizi vanhu munogona kubhadhara saka kune vamwe vakabhadhara vari kune imwe saidi chakauya handina kunyatsonzwa kuti vakazobhadhara mari asi chakauya tikatambirwa kwasviba vanhu vakabhutirana zvokuti vamwe vari kungochema futi hatisi kukwana chikafu chishoma
paigoverwa ipapo munhu aipiwa chikafu chakawanda sei uye zvinenge zvichitariswa here kunzi ane mhuri yakakura zvakadii
hongu asi zvizvenzi vanhu vanofanirwa kukamurana saka kana manga makaimiri vairi munofanira kukamurana uye ane zita rakapindawo tibva nechikafu makgs iwayo ako uri hwani iwayo unozonziwo unofanirwa kusheera munhu
anenge ari makg mangani aunenge wapiwa kuti muzogovana nevamwe
anenge achienderana kuti zvenyu vakanyorisa vana vangani pavana vakanyorisa mwana munzi ndiye achiwana 7 kg 25 chongoriswa chakadaro chakakwanawo kuti unowana ma 50 kg mairi here kana 50 kg imwe chete nekuti zvainzi chikafu ichi chinofanirwa kunge chapuwa vanhu kana chapuwa vanhu chinenge chiri chakanangana nemhuri yako izvi saka zvinzano kuti unenge wakanyirisa mhuri ndani
chikafu cherudzi rupi chiri kupiwa vanhu kana chaachipiwa vanhu pachakambouya ipapo
pachakambouya patakatambira petanga kwakauya mafundi nechibage saka wainzi hafu yemakeji dzako kuenda kumafundi hafu yemakeji dzako kuenda kuchibage then iwewe wozosheyana nevanhu chainzi ndeche 3 months kacha takapiwa muna July takasara tosvika munana September 2016 takungotenga tuma 10 kg chekunyatsoita chaita icho gore rino hakuna kuti upi unobata mari yekuti unogona kuti kuti wabata kezi mari inotenga 10 kg uchipedza 10 kg iyo i4 days 3 days yapesa apo unenge usati waona kana ine mari yekuti utenge chimwe chikafu
vanenge vachigovera ndivanani zviri kugoverwa nemasangano akazvimirira here nevashandi vehurumende here kana kuti zvine zvigoverwa nemasangano ezvematongerwo enyika
kunouya mota iine vanhu vesocial welfare vongoti chikafu chenyuchi then pamwe pavanotoenda ipapo ndopamunotosara mosheyana nekuti pamwe munotanga matomboudzwa kunzi pacharaya chikafu chinhu chazoseyana saka vesocial welfare havamiri
upfu hwacho huri kuwanikwa nemari pa 10 kg
wanzenge uchiita $6 wachitama $6 ezvinhu zvova $7 last week ndakatitenga $7
imi muri amai vane mhuri yakakurawo zvakadii
inini ndiri amai vane mhuri tinogara tiri vashanu
saka baba zvii zvavari kuitawo nekutsvaga chikafu
zvakaoma baba vakura havana chavachakwanisa uye vanorwara vana vamwe vari mudunhu imomo vakaroorwawo muzvavo mudunhu imomo zvekuita zvacho hapana chekunyatsoita vari kuHarare vari kungotiwo hazvisi kufamba mariwo hadzisi kuita saka zvakaoma
shoko ramungasiyira vehurumende pamwe chete nevemasangano ari kupawo rubatsiro nderekuti
shoko ramungasiyira kuhurumende nevemasangano ekupa zvekudya kuti dai vawedzera zvekudya nekuti pari zvino kana mvura yacho ikutotitaurira futi kuti tiri kupinda munzara nekuti pari zvino hakuna mvura totizve dai varegedza havo kuti vanhu vakamurani nekuti vanhu vari kusara vari munzara ivo vakavengerwa mwezi mutatu
aiwa ndinotenda hamai totarisira kuti zvinhu zvichashanduka
zvakanakai
manga makateerera kune vamwe amai vasina kuda kudongwa nezita vari kumondoro mubayira muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya munhau dzemitambo mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres Yvonne Zvikomborero Gudza anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike mhando yekutamba kwechikwata chake kunosanganisira zvitaira zvakasiyana-siyana zvinoda unyanzvi hwepamusoro kana kuti contortionism ko iwo matambiro aya haana njodzi here ngatinzwei hurukuro yataita naYvonne Zvikomborero Gudza nezvenyaya iyi
inini ndinoita yoga for flexibility ndiyo inozounza contortioning kana taita yoga tava flexible tava kuita contortioning takukwanisa kubhenda bhenda nekutyora tyora muviri sezvatichiita pamavhidhios atichakusenderai muchiona zvedancing rumba nedanso tinozongoitawo zvedu pafree time tapedza session takumboflexa
vabereki neveukama vakazvitambira sei pawakatanga izvi
vabereki veukama neshamwari dzangu vanozvitambira vana kumbobvira vaita dambudziko kubva pandakatanga vanga vasitomborinaka nabasa nazvo iko zvino ndo vato support system yangu vanenge vachingondisapota pese kana ndakazoti panapa ndaumirwa ndirikuda pekuitira zvinhu zvangu ndawana client aiwa vanongondipa vanotondisapota zvisingaiti ende ndozvinondipa kuti ndirambe ndichienda mberi.
Aya madhenzi echirungu kaya nezvechizvino zvino zvakati oo, veruzhinji vari kutambirana nazvo here? Vaakuzviziva here izvi muZimbabwe izvi?
Veruzhinji havasi kunyatsozvitambira mune zvakanaka, asi vashomawo vandakakwanisa kutaura navo vanozvitambira ende vanotozvifarira, vamwe vacho ndo vato maclients angu. Asi ruzhinji rwacho havanyatsozvitambira mune zvakanaka, vanenge vaakutofunga kuti pamwe wava kuita zvekutengesa muviri wako.
Saka munotambira kupi vanoda kutaura nemi kukubatai kana kuuya wokuzoona muchitamba muchiita zvamunoita izvi? Vanokuwanai kupi?
Ndinotambira kuGrandview 7 kuGlenora muHarare. Vanoda kunditeera vanokwanisa kufollowa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session, ndichakusendirai link pasi. Vanoda kutaya for my performance vanokwanisa kundisa message pa WhatsApp kana kuuya kumba. Phone number yangu 0716717312.
Matambudziko api amakasangana nawo mugore rino ra 2024?
Makomenti kubva kuvanhu vanosenda mavideosyo notidzosera kumashure plus mastudios ekuitira yoga acho ari kudhura, saka zvinhu zvinodzosera kumashure kana usina pakanaka pekunyatsoitira malesensi nevanhu.
Zvamunganyorawo pasi muchiti aiwa gore rino takagona ichi nechichi, takatadzawo ichi nechichi, ndezvipi?
2024 hatina zvikuru zvatakanyanyoita. Tatine machallenges akawanda ekuti ground rekuitira panga pasina. Saka 2025 chokuvimbisa kuti tinoita gadzirisa kuti ground racho neequipment yatichida kushandisa tinenge tanazvo by February.
Titarisewo kusimudzirwa kwebasa renyu, zvii zvamunoda kudza vateereri tichipendera zvedu chirongwa?
Tongoda kutendei nekutitsigira kwamuri kuita nekuramba muchitisimbisa pane zvatiri kuita. Motifollowawo pa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session maitabasa.
Uyo anga ari mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres, Yvonne Zvikomborero Gudza, ari parunare kuHarare neStudio 7. Pera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira, uye kuti vafambi vamhanyare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi, asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com.
Ini ndini Evans Azeninga, ndiri mu Washington DC.
Kuzika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 Mpalakazi 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. IZulu ebelimelele ngabanengi esabelweni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezichiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnyaka ka 2024 usufike emaphethelweni kulokuxokozela kwezombusazwe. Abanye kubandla lezanu PF esithuma ngameli Emmerson Mnangagwa kumele aqhubeke esembusweni isikhathi sakhe singaphela ngo 2028, njalo kulabaphikisayo abathi bakhahlanyezwa ngohulumende. Bakhala njalo ngokuthiya isikhundla kukamnumzana Nelson Chamisa owayekhokhela ibandla le Citizens Coalition for Change lokubotshwa kwamalunga ebandlaleli avalelwa esitokisini se-remand prison okwesikhathi eside. Umlondolozi Ndlovu owe Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulamanye amalunga ebandla leZANU PF aqhubekela phambili esithi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka 2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethulwa isinqumo sokuthi kumele aqhubekele phambili esembusweni. Baningi abakuphikisayo lokhu abathi sokumele ayigcine abazukulu ngoba akuvumi ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze ahlale embusweni. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Farai Marapira ukhuluma kabanzi ngokwenzakala kubandla leli.
We all know as a country that ever since the inception of the Second Republic it has only been President Mnangagwa has been preaching peace, unity, love and tolerance.
Siyakwazi ukuba lonyaka lalokhe kwangena umongameli Mnangagwa ukhuthaza uthando lokubambana. Sabona abantu bebandla eliphikisayo belwisa umongameli, asizange sizwe abebandla eliphikisayo bekhuzana.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenziwa ngumnangagwa kulakho ukuphazamisa ukuthula eZimbabwe. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Mqondisi Maphosa ofundisa ezombusazwe ekolishini yemfundo yaphezulu eBindura University of Science Education.
Sesikhangela ke iZANU PF ngokwayo izinto ezenzayo ebantwini, i-food aid yabivela ebantwini yama-country emazweni iyabi distributed ngama political affiliations.
Umnumzana Vusani Kumbo ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso ye Democracy Institute of Zimbabwe ubona solinye esithi lonyaka ilizwe libuyele emuva kundaba zokugcinwa kwesisekelo sombuso.
Lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje uphela indlela yokuthi umnotho elizwe ungavuseleleka.
Lidonse nzima ibandla eliphikisayo ele-CCC lonyaka eladabuka phakathi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waze wasuka esikhundleni esithi seliqanjulwe libandla leZANU PF. Owayedonsa intambo zombuso waleli bandla ngumnumzana Sengezo Chabangu owathi nguye unobhala jikelele walo, ngakho-ke wayenelungelo lokuxoshisa amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila. Wenza lokhu Santando lahle laba maninginiki ibandla le-CCC sokuxotshiswa amalunga edale lephalamende lamakhansila amaningi ngendlela abanye abathi uChabangu wayephathisana lebandla elibusisayo ebambisana lwesikhwica mfundo uHushman Ncube labanye bakhe. Okwamanje sekulamacele e-CCC akhokhelwa nguChabangu umnumzana Jameson Timba Loncube. Unkosikazi Jacqueline Sande oligqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi kumele amabandla aphikisayo azinuke amakhwapha afunde amaphutha awo awenze lonyaka ukuze belungele ukhetho luka-2028.
Ngicabanga bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi-opposition engamisana lo ED ku-2028 kumbeni i-opposition yethu iyabe ilokhu isenza isiba weak.
Abalela ilungelo loluntu bathi lokubotshwa kukaThimba labanye bakhe ngesikhathi bethakazelela usuku lwabatsha The Day of the African Child eHarare kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa kubekela phambili esephula amalungelo kaZulu ngoba isisekelo sombuso sivumela abantu ukuba benze imihlangano bekhululekile. UThimba lamanye amalunga ebandla leli afika phuza amashumi ayisikhombisa bahlala e-remand prison inyanga ezinhlanu bemelele ukuthoniswa icala lokwenza umhlangano ongekho emthethweni njalo lelokutshotshozela uDlakela ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu owe Southern African Development Community Summit. Kulababotshelwa okufanayo abagoqela umnumzana Robson Jere okwenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Law Teachers Union Zimbabwe abathela ilungelo loluntu unkosazana Namatayi Gwegweza umnumzana Sane Ugwenzi labanye olandela ezombusazwe ezimele umnumzana Limkandube uthi
ngoba thina esihlukumezwa everyday siyabe silombono otshiyeneyo ngoba yithi esiaffectwayo so ukuthi omunye umuntu engabuye afuna ukusikhulumela on our behalf kuyabe kusimangalisa ukuthi how ngoba thina yithi sithona sihlukumezwa ngohulumende lo yithi sithona silandelwa ngohulumende lo so thina sikwazi ngcono
kuningi okunye kwabhekana labantu bezimbabwe lonyaka okunye njalo yokubotshwa kwabo somabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe abethezwa icala lokuba imali yokuthenga imbuzi phansi kohlelo lwe-Presidential Goat Pass-on Scheme. Umnumzana Medusi Sibanda osebenza lenhlanganiso elela ilungelo loluntu e-Transparency International uthi kusaselohambo kundaba zokulwisana lenkohlakalo.
Benzi i-corruption but i-anti-corruption commission iyakhuluma nomlomo ukuthi izababamba iyenze ngathi iyasondela phakathi kwekesi iphinde yona ibuyele emva so which means abantu abaningi bane-corruption ngabantu bakuzano PF so that's why besatshwa ne-anti-corruption commission.
Sekusiya ekupheleni komnyaka idale lephalamende lapasisa i-private voluntary organizations amendment bill esatshwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi zilakho ukuvalwa uma ziphikisana lohulumende. Idale le-Senate lalo lapasa ibhili le ehanjiswa kuMnangagwa yabiselwa njalo idale i-House of Representatives ukwenzela ukuthi ifakwe ezinye iziqa ezizasele phandle ihanjiswe kumongameli. UMnangagwa uke watshela abazama ukulungisa udaba lokubhalwa kwezikwelede zeZimbabwe ukuthi ibhili le ilakho ukwenza ukuba ilizwe lilwisane lobukhohlakalo obukwenhlanganiso ezizimeleyo njalo lokwenziwa ngabanye abantu kanye lamakampani. Kodwa abalela ilungelo loluntu bathi ibhili le ingapasiswa ukuba ngumthetho welizwe ilakho ukwenza ukuncindezelwa uZulu ngamandla. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu sokusele insukwana nje ukuba kugqitshwe umnyaka ka-2024 uhulumende kaMnangagwa wethulele abalimi uhlelo lokusebenza amapulazi abo ukuboleka imali phansi kohlelo lwe-land tenure program. Abalimi abathola amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000 lapho waqala khona ukuthathelwa abamhlophe amapulazi kusabusa wayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe bathi lokhu kuzakwenza bethole imali yokulima amabele lokunye njalo leyokufuya inkomo imbuzi inkukhu lezinye izifuyo. Abalandela udaba lolu bathi akulalutho oluzafezwa phansi kohlelo lolu ngoba ngamaphepha nje la aphetshelwa ngumoya azakwaliwa ngamabhanga amaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolo Zindlovu.
Lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wakubembula
lamlela ndwandwe.
Kwezemaphandleni izulu ebelimelele ngabaningi esabelweni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezitshiyeneyo eGwanda osekuchiye izakhamizi zikhala ezimathonsi. Izulu ebelilomoya omkhulu lidilize imizi lezikolo eGwanda North kwathi eGwanda South izulu elikhulu ligcwalise imifula eminingi kwabhekwa ibhasi ebichapha ibholoho ebelinamanzi amanenye. U-Albert Ncube usiphala ludaba.
Izakhamizi zithi loba bezilindele izulu ngamehlo abomvu zedukile ngendlela elinengayo kusukela kuviki edlulileyo. izindlu zokufundela esikolo seDambashoko eKwana North zibhidlizwe ngomoya omkhulu esigabeni lesi okubhidlikele ezinye izindlu zezakhamizi. Umnumzana Abraham Spindi oyisakhamuzi seDambashoko uthi usasa abafundi balesi sikolo iluvilibane.
Sokulomona kalomkhulu kakhulu oyenzakalelayo esingasakwaziyo ukuthi mazivulwe izikolo abantwana kuzakwenzakala njani ngabo. Asisakwazi singabazali, so lokuthi sikhangele ukuthi sizancedakala ngaphi asikwazi. Kwana izulu elikhulu lilomoya omkhulu, kwathathwa yonke into, nezindlu zamatitshala lazo zathathwa, namaklasi athathwa. So khona lapha iDambashoko ikhakhamele ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngalesi sikolo.
Ukansela kwathu eKwana North uNkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi mkhulu umonakalo odalelwe izulu leli ebelilomoya oyesabekayo.
Isikolo seDambashoko kuthethwe amazenga angu-32 awelakatshana, kuphume ama-asbesta angu-16 awahahla afa. Ekukhotheji kuphume isihloti sahle saphuma sawelakatshana.
Ngaphandle kwesikolo uMampofu uthi minengi imizi edilizwe lizulu leli.
Benedatata Village kulowomuzi kaGirls Nyathi kuphume amazenge awelakatshana, kwadilika umduli. Mhlanhla nje kuthe kuphuma amazenge khonapho yena wahle wangena ngaphansi kombheda ngugogo Sibilo osekhulile. Kuthe sengene ngaphansi kombheda umduli wahle wadilika, wadilikela phezu kwawombheda. Mhlanhla nje kodwa kale malanga, but hayi kube ngumonakalo omkhulu kakhulu. Hayi, roof ihle yadestroyeka, wasala vele kungela lutho. So asibe lomonakalo omkhulu kakhulu.
Usobhuku emasolomoshe mnumzana Love Mondlovu uthi zilima bezilinywe ezivandeni zithathwa ngamanzi kulandela ukugcwala komfula onkaze.
Ubugcwele ukuthi uzuhambe egangeni lokuzingadi kwabomama kade bekwenzile kule mbhidanyana, bethethe amanzi emthonjeni nje, wathi umthonje wathi ngani uyachongolezela amanzi, kuhambile imbhidi, ihambile konke.
Isiphathamandla seGwanda Roads Council umnumzana Rangana Isipanda ubikele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuba lo monakalo njalo esikolo seShaka Primary lapho izindlu zokufundela ezisele zingelaphahla. Uthi bazancedisana labazali ukuze lezi zikolo zilungiswe zingakavulwa. Kusenjalo zisele zikhala ezimathonsi ezakhamizi kulandela ukuwa kwebhasi uGreen Horse ngomvulo emini yamawaza eGwanda South. Libhasi wele emfuleni ngemva kokuchapha ebholorho ebeligcwele amanzi kulandela ukuna kwezulu kuleyo ndawo. Isikhulumeli samapholisi eMathabeng South u-Assistant Inspector Loveness Mangena ubeke ukuthi kufe umuntu oyedwa wanyamalala usane kulingozi. Izanuse zomumo omkhathi zihle zixwayisa uzulu ukuthi engalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimelo msakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Muve.
Gukama
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Nkosikazi Sihle Mzinda uManyathi ongumfundisi weGlory Embassy Worldwide, yena othi lanxa inkonzo yakhe ingathakazeleli ilanga leKhisimusi njengelanga lokuzalwa kukaJesu, uyaxwayisa abenelisayo ukuthi besize abanye abaswelayo njalo beziphathe kuhle ngaleli khefu.
Uqala siyaphela ubona abantu begijima ngokuhlupuluzwa zimali, behlukuluzwa yilokhu lalokhu ukudla. Kodwa-ke ma kufika leli khefu uzathola nje umuntu onke angathi uyagijigijima, angathi kukhona okuncane abe kuthola. Kutsho abanye bacatshangwa ngababo abaphetsheya, ngithola kuyukuthi hhayi kuba khona nyana okuncane ezindlini kuyaphumuza abantu ingqondo. Singakhulumi-ke abadakwayo-ke yiwa abangathi ngeyabo lapho-ke badakwa-ke kuze kuye kusa, yikho futhi okulezi ngozi. Yiyo inkinga yakhona, ingozi ziningi, kusuka kube kungathi lesikhathi leso uSathane laye uyajabula ukuthi uzavuna abantu belibele besajabulile. Yikho engunanzelelayo ezigabeni sami.
Njengabezinkonzo kukhona yini elikwenzayo ukuthi liphathise abantu abangabe bedinga usizo ngalesi sikhathi sekhisimusi?
Thina ke njengabantu bebandla siyakhangelisisa mpela ngelihlo haye le nyama kuphela lelo moya. Sibuyele ezweni lenkosi ukuthi liyakhuthaza thina ukuthi singakhohlwa izintandane, singakhohlwa ama-widows, singakhohlwa abahlukuluzekileyo, abagulayo, abakuma-prisons. Inoma nje ibandla selingathi selitshekile, selingathi selikhohlwa imandate yalo. Siyakhuthazana khonoku okulutshwane lawo endaweni yakho. Ukhangele abathe bahlukuluzeka kakhulu ngoba kunjalo abanye babejabulile, bakhona abanye ngempela abangela ngitsho. Njalo siyakhuthazana ke khonapho ukuthi ilihlo likamfundisi kalikhangele abahlukuluzeke kakhulu esigabeni, izintandane zenezo xa zikhona eduze kwakho, ama-widows loba bakhona abagogekile obabonayo la ukuthi bahlukuluzekile ngoba abanye bazabe bezintandane kodwa uthole belokuthola belababo ababakhangileyo phandle. Kube lama-widows uthole ukuthi hatshi sandla senkosi sikhona yabo sesibhedlela. Ibe bona behlukuluzeke kakhulu emoyeni, abanye kunje bejabula kube khona ukuthandazelwa, umuntu ethole ukududuzeka lokuphila emoyeni lasemzimbeni. Sikhuthazana mpela kakhulu ukuthi ilihlo lebandla kalingasuki ke ebantwini abahlukuluzekileyo ukwenzela nathi sithole uNkulunkulu asenzele umusa njengebandla. Ngoba impela ibandla okwamanje lingani lime eceleni kwemandate yalo. Abafundisi abaningi bayakhohlwa njengoba ngitshile ukuthi kulokugijigijima ngezimali. Isimo sethu sibi kakhulu, sibi singenele lasemasontweni. Esinye yiso sesimisa abafundisi nganxele. Labo uyathola sebedinga izimali bengasayenzi okumele bekwenze ngendlela ababizelwe ngakhona. So in the midst of that siyazama ukuthi singabakhuhlwa abanjalo abahlukuluzekileyo. Khonokhu lawo othe uNkulunkulu wakunika khona uthagethe bana labo abalutshwani, othe wabathagetha ubanikeze obanika khona ubathinte ngothando. Ibandla lalo phakathi kwebandla ukhangela abahlukuluzekileyo, kunjalo ke senza kanjalo ngasemabandleni ethu. Hayi, ngiyabonga lithuba elinikeze lona. Sale kahle.
Lowo ngunkosikazi Sihle Muzenda uManyathi ongumfundisi wenkonzo yeGlory Embassy Worldwide. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza singapha A Voice of America, sise Washington DC. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namuhla sisesilobela lapha kulomfana obulawelwe isinuka. Sixoxa lo councilor ka ward 29 kulendawo, ucouncilor Willard Moyo.
Ngizwa ngimadolo nzima mangikhuluma ngalolu daba. Abantu sebevuke ubhova, bayabulalana, bayagamulana. Ama-murder cases asemaningi kakhulu phakathi kwesigaba. kuze kudala ukuthi khona size sesabe ukuthi kathi kubanelwa yini khona ukuthi singathi kubanelwa kuyini baba Ncube hayi ngabe ngikamba amanga engikubonayo ukuthi abathi abatsha ikakhulu amajaha kabasaziphathi abasahloniphi umhlaba kabasayenzi okufanele bakwenze ngesikhathi besenza izinto zabo abazenzayo ikakhulu the contributing factor to this issue indaba yezidakamizwa izidakamizwa into ezidakayo imvanje utshwala untshengu sokuze kusenza ukuthi abantu-ke bayenze izinto ezingekho emthethweni bayenze udlame endaweni yokuthi bakhulumisane ngohlupho abanye benalo phakathi kwabo ngomlomo bekhulumisane bagijimele ezikhalini unfortunately lonyaka nje kodwa khonapha edonsa ngetshapewa nemawulo kuhlongani iwat 29 yonke sengike ngabona izidumbu zisiba khona abantu bebulawa bebulawa nje mahlayana ilanga lishisa umuntu abulawa qube njengenkukhu ngamajaha wona alasakhulayo
ngenyanga bamomoyo singathi kufa abantu abangake esigabeni sakho
ngingathi mina ngikhuluma nje kathesi nje akuna nyanga ezintathu kulomuntu ofileyo otshawe ngamajaha bambulala kathesi kathesi akula nyanga futhi eyodwa phakathi kufe omunye umuntu futhi phethiya ngalithapewa egongodwa ngomunye umfana wamtshaya wambulala ngesipina isikhathi esiningi kathesi nekhefu lona le ndiwade sikukristimas abanye bagwaziwe abanye baganyuliwe ngamagazi wodwa ikilinika amanesi sebethwele nzima kufa abantu abaningi ngesikhathi esiningi khonapha esigabeni
sikhangela ababili laba elibaqhambileyo ababuleweyo bekuludabalwani
udaba olunye ngilo engiluzwileyo olwalowo owafa etshapewa kwakubangwa indaba yesinuka isinuka just imagine eminye esinuka amabhora esinuka ukuthi amabhora esinuka axega abantu beze bebagongodane babulalana lo munye engikhuluma ngaye wokuqala wabulawa ngamajaha balwa nabanye abafana bathi sebehlule bahlangana lomuntu omdala ezihambela babhushisela kuye baphonga umsukela bamgecageca ngamabhemba bamqumaquma bambulala wayafela esibhedlela
abantu laba ababulala abanye ngabangaphi ngaba bavela kuleso sigaba na
ye bavela kuleso sigaba ngabantu esibaziyo babancuke abantu esibaziyo kunezimuli esizaziyo futhi le imuli yakobani iyabulala imuli yakobani iyabulala ngabantu esibaziyo abantwana abazalelwe emehlweni ethu sibagane
pho baya amapholisa wona athini bayabotsha la
bayabothwa abantu laba ngamapholisa kodwa sizafakazelana sonke ukuthi amapholisa okwabo yikubophi umuntu bemhambise ecourt ukuhamba ukusuka kuthatha indawo ecourt ngale phambili amapholisa abengasekho kikho nami njengokansila yabengasekho kukho nawe njengomsakazi Ncube yabe ungasekho kukho abantu laba bahamba babotshwe sometimes izotwakwe bethiwa ibheyili baphenduke emakhaya uzotwakwa njani njani omunye kubheyili khonapho waphinde abulala omunye umuntu so amapholisa ayasebenza sibe umsebenzi omkhulu siyawancoma ngoba bababopha abantu laba bese kusehlula laba ababalekayo abanye bayona omunye asavaleke ayesihlala kwenye indawo azophenduka ngesikhathi sakhe asifunayo kodwa-ke amapholisa hhayi ababopha laba bantu abahambise phambili
umnumzana Willard Moyo ngucounsila kaward 29 esilobela enkabazwe ebesixoxa naye ngodaba lomfana obulawalwe isnooker endaweni yakhe ngaleni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Danger Boys liphethe idlalade lalo elitsha nango umholi waleli qembu uMenzi Ngwenya yena odabuka eLupane
salibonani mazubabu amahle sayibingelela kuzo zonke indawo igama ngumezi isibongisa kungwenya ngokuzalwa ngizalwa kaphani endaweni yasesilwane ubongwenya
Mukolezi ngihamba ngawo bagila ngesenja boys bawa zwabantu abaningi ngikalisenja ngihamba ngawo 2023 ngikaze kulungu record nje ingoma kodwa zalizizwa ezalonyaka ngika 2024 izo ziliphathele zona
ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
ingoma zami zitholakala eza last year eza lonyaka kodwa benyaka kuqalisa ukuzithengisa nje ngendlela ezithengiswa kakhona ngabanye bengisaqalisa nje ukuzifakela nje abantu nge-WhatsApp kodwa muzifona ingoma zami ngiyakwanisa ukuthi undande inbox yami ngiwufakele ngizavisa inumber zami la inumber zona +36378 1229 114 laphinda futhi njalo +36378 1229 114 igama ngumenzi isilungu sakongonyala kufacebook ngikhona futhi uyafala nje menzi ngwenyekazela
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
cela isapoti enkulu kibo ngoba ngaphandle kwabo ngeke sibe yilutho le ndima esihamba ngayo inzima sazathi sicele kubana nabe besipha amandla amakhulu ukuze nathi sikwanise ukuqhubekela phambili
ngekufikanike sikhangele ebezihamba phambili kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka izulu ebelimelele ngabanengi esabelene seMatabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezijiyeneyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutaba kancube. Abangelelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.